A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 27th June 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to... We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the brutal torture that some people allegedly faced before the runoff of June 27, 2008.
Some people were allegedly maimed and even killed by suspected ZANU-PF supporters, forcing then MDC leader Morgan Tsvangirai to boycott the elections, while many of his supporters fled the country.
Today, on the anniversary of these events, the MDCT and some human rights activists commemorated this day.
So far this year, there appears to be peace in the country, although there is still tension and suspicion between the parties.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. Wonguva diva vatereri nevatariri nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana yatinoti Diaspora Live Talk Forum. Tiri kutarisa nezvezuva remusi wa 27 June 2008, rinove zuva raiitwa sarudzo dzepresidential runoff, zvichitevera sarudzo dzakanga dzaitwa muna March, idzo dzakanga dzisina kuburitsa munhu akakunda pakati pava Morgan Tsvangirai nava Robert Mugabe. Asi sarudzo dzemusi wa 27 June dzerunoff idzodzo dzichigadzirirwa, pakaita nyaya yemhirizhonga yakauraya pamwe nekuita kuti vanhu vakawanda vakuwadzwe, izvo zvainzi mhosva zhinji, kana kuti vaiita mhosva idzodzo vazhinji vainzi ndevezanu-PF. Zvakasvitsa pakuti vaive mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai varambe kupinda musarudzo idzodzo dzemusi wa 27 June 2008 dzerunoff. Vakati handingarambi ndichipinda mune zvesarudzo, vanhu vangu vachikanganiswa. Vanhu vakawanda vakapisirwa misha, vamwe vakakuwadzwa vane mavanga nanhasi. Vakawanda vakatiza munyika vachienda kunze kwenyika yatiri kuti diaspora iyoyo, vachitiza mhirizhonga iyoyo. Saka nhasi tiri kutarisa makore gumi chiitiko ichocho chapfuura, uye masangano nevebato reMDC vanga vachicherechedzawo kurangarira zvakatora nzvimbo muzuva irori kana kuti munguva iyoyo yesarudzo dza 2008. Ndo nyaya yatiri kukurukura. Saka pindai muchirongwa, chirongwa ndechenyu. Chris.
Yebo Jonga, lamhlanje ke zulukandaba sixoxa ke ngodaba udlakela olwenzakala phambilini kokhetho lwe-runoff mhla ka 27 June 2008. Siyazi ke ukubana phambilini kwalolu khetho impumela yakhona yayitshengise ukubana umnumzana Morgan Tsvangirai unqobile, kodwa ke phansi kwesekelo sombuso wayenganelisi ukuthi abumbe uhulumende, ukutsho ukuthi kwakumele kube lolunye ukhetho lwe-runoff mhla ka 27 June. Kodwa kuthe kungakayenzakali lokhu, kwaba lodlakela olukhulu kakhulu olwathiya abanye belimele, abanye babaleka baya emazweni asebehlala khona. Sikhuluma nje abanye belokhu belamanxeba akhona okwenzakalayo lapha, okutshengisela ubana hayi kwakungakuhle sibili. Yiko sifuna ukuxoxa ngakho lamhlanje. Siyazi ukuthi bakhona abanye abasebehlala ediaspora lapha ke abalimalayo, lani lingasithinta ke sixoxe sane kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum. Jonga.
Vazhinji vakada kuziva kuti sarudzo dza 2008 dzakanga dzakamira sei. Paiva nava Robert Gabriel Mugabe vachimirira bato reZANU-PF, kotiwo vaMorgan Tsvangirai vachimirira MDCT, pamwe nava Langton Toungana vaive vakazvimirira kana yatingati independent candidate musarudzo idzodzo. Regai chinzo kuti ndia nwati nao parunare parishino.
Yebo chonga, silo mnumzana Chuma, Joseph Chuma. Sia kuamukela kuhlelo.
Ndibona hani linjani.
Sia pila. Nguchuma lo?
Ye nguchuma yena.
Hawu, lamhluku ulelizwe elincane asazi ukuthi ukuthi unatho kumnandi lapho.
Yeah,
siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga kakhulu, ithole the pleasure to be
Ah, thank you so much. Mr. Chuma, we are discussing the period before the runoff that was in June 27th. 2008, we had there were some reports of torture and so forth. What do you make of that, of those reports?
Never again this whole existence. We must never find ourselves looking down to beating each other and maiming each other and even killing each other simply because of a vote or a mandate to lead the country. That should never ever happen again. That was barbaric, and I hope and trust that the future shall never ever repeat that mistake, because that to me is a moment of privilege and it's a moment of madness. A moment that is not even necessary all life. People must learn to win gracefully and even lose gracefully too. That is how a person can be a better person at any given time.
Thank you so much, Jonga.
Vachuma, vamwari kuti dai zvaibvira hurumende iripo yezvino yava Munangagwa yakudawo pachena ichitsinhira zvakaitika muna 2008 izvozvo. Kuti zvinhu zvisingafanira kudzinga zvichidzokororwa semataurira amuri kuita dai zvichibvawo muromo wehurumende vanhu vanoti zvakadaro izvozvo zvinotipawo assurance yekuti hongu hurumende inesu mumatambudziko iwayo munoti
hurumende yaratidza kuda kuyananisa vanhu kuchengetedza rugare nekuita make sure kuti vanhu vanorarama within the confines of the law for the first time maona nezuro makandidates ese mapresidential candidates vachienda kunosainirana peace pact kurainbow chavanze inharare some of that has never happened again and mukuru wedu president Ibvi Nangagwa vari bhizi vachingoriita rekutaura chinhu chimwe chete kuti hatide mhirizhonga hatide munhu anorova munhu hatide munhu anofosa kana kumanikidza munhu kuti aite zvinhu zvaasingari kuita munhu wese ngarambe ari pagwara rekuti munhu the voice of the people is the voice of God. Inzwi ravanhu ramwari and iyeyo manzwayo aibata aichengetedza ari kuitaura every day ari kutiacha and akudira toiita futi munorangarira zvakaitika kuvulawayo White Stadium mukochensi mangu nemushure wemugrero nesaturday kwakaita bombing. If you was a paranoid person, I'm telling you, they've unleashed all sorts of terror and violence and probably soldiers all over and stuff like that. But Bulawayo is very calm. I'm in Bulawayo right now. That thing happening right in my conscience, right in my backyard. Nothing of intimidatory status is happening. People are carrying on with their ways. Even the security forces are carrying on with their investigations in a proper and orderly manner. So all this must be definitely a clear testimony that departed from that 2008 era whereby anything was just answered and met with violence. We are a violence-free government, we are a violence-free party, and we are living to that.
Thank you so much, Honorable Chuma. Vachuma vari kutsinhira nyaya yekuti hurumende yava Munangagwa ihurumende inoda runyararo sezvinogara zvichitaurwa naPresident Munangagwa. He said President Munangagwa always reiterates his call for peaceful elections and coexistence in Zimbabwe and also the signing by presidential candidates yesterday of a peace deal that saw parties pledging to work together in a peaceful manner in Zimbabwe. Chris.
So, Mr. Chuma, Honorable Chuma, you said the investigations are going on. Would you have, by any chance, an idea of if there are any leads or suspects? Mr. Chuma?
Yeah, I think we've lost Honorable Chuma.
Mm-hmm.
Yes, maybe I can just remind our listeners and viewers that you can phone us directly at 001-202-619-2077. I think Tinem Tereri One Glove Magadi. Skona, Chris.
Love, ngapi kwelizwe?
NgiseGoli.
Oh, seGoli. Okay. Ungasiphi imbono yakho?
Ya, imbono yami ngithi abantu laba bepolitiki bagcwele amanga kakhulu ngokuzenza. Kakhulukazi iZANU-PF baweshi ngoba khona izinto honorable Chuma lapho uzozama ukudoda-doda lolu daba lokubulala abantu. iZANU-PF kudala ibulala abantu ngibe proud ngalokho ukuthi babulala abantu. Baze basho bathi izame be-Europa. Bebulala abantu abaningi. Nechuma elapho yazi ukuthi bayabulala. Kudala bebulala abantu, kudala ekhulumeza abantu bezimbabwe and basuke bathi bacabanga ukuthi abantu bezimbabwe bayiphuphuku umuntu akhona uzasinakhazi ze he bamnankagwa bawuyile bamnankagwa bamnankagwa into ezifana nalezo kodwa bayazi kahle ukuthi kwasayena lo mnankagwa kuzikawondi wayekhona ku-2008 wuye futhi wayekhona ngoba wayeproud ngakho ukuthi khona yena abanye babaleka or omtata or bani bani yena wahlala wafumela upresident nendlovukazi laba bekuzindlovukazi phakathi kamgazi ungazi ukuthi umgalo wawuninzi kuthini bebulala abantu abaningi naye yena bathi bande uChuma izandla zakhe zigcwele igazi labantu naye esongeyiZANU-PF kudala bebulala abantu labantu la and bacabanga ukuthi bahlakaniphile bayakhotha ukuthi uNkulunkulu khona we still judge them.
Ye, hayi kodwa Babandlovu, siyakhuthaza nje ukuthi nxa sikhuluma emsakazweni lapha sikhulume into ezilobufakazi. Nxa singathi uChuma ule izandla zakhe zile gazi, mbono wani ubufakazi abukho la.
Okay, ngiyaxolisa ngokusho kanjalo. Kodwa ke eqinisweni wonke umuntu weZANU-PF, they are wicked people, because badistroy iy'mpilo zabantu baseZimbabwe. Bebulala abantu, beshiya abantu bengabafelokazi, beshiya iy'ngane zingenabazali. Benza yonke leyo nto leyo ngenxa yokuthi bafuna iy'gabo ezizembusweni ke kuphela. Angazi sasizobahlonipha ngoba baye empini badela impilo zabo beyolwela ukuthi kube ne-freedom eZimbabwe. Thina sasingazi ukuthi i-freedom le abayilwela i-freedom yokuthi only to vote for them. But siyabona kwamanye amazwe la South Africa abanye bahambe bayolwa umkhonto wethize bahambe bayolwa kodwa abantu basesouth noma bayovota beyi-choose. Angeke ubone i-ANC izakuthiwa i-ANC ithumela abantu ukuthi biyobulala abantu or kuthiwe kune-operation okuthiwa nivotele kuphi lati leyo ababeyenza bona uJoseph Chuma nabomnankagwa kuthiwa operation bavotela phasi benqamula abantu izandla bebulala abantu. Into eyaziwayo leyo it's only that you need to emsakazweni and vele ngiyani-understanda kuzothiwa emsakazweni ungakhulumi kezinjalo akunabufakazi but ubufakazi bukhona. Abantu bezimbabwe bayayazi ukuthi ubufakazi bukhona naye uThuma uyazi leyona ukuthi kudala bebulala abantu and with I'm very sure even namanje mhlawumbe banamaplan okubulala abantu ifo abantu ababavotele into abazenzayo lezo.
Hayi, sibongile kakhulu ngembono yakho Mnumzana Ndlovu.
Alright, yabo.
Okay.
Mr. Chuma, Honorable Chuma is back. Maybe he can respond to that.
Mr. Chuma. Hello, Chuma.
Yes, I can hear you.
Yes, unfortunately, you didn't hear the full contribution by the previous caller, but he was suggesting that people from ZANU-PF are the ones with the violence. What do you say to that?
Well, I'll simply answer it by asking that the occurrences that are happening here against the Togalitan.
I think we have a very bad line, Mr. Chuma. Hello?
I think we've lost Honorable Chuma again. But Just a reminder of what we are discussing about today, exactly 10 years after hundreds of MDC supporters lost their lives while others were displaced via violence that characterized the run-up to June 2008 presidential runoff vote. The party supporters and leadership are calling for a truth and reconciliation inquiry into the skirmishes, saying memories were still fresh in their minds. Nasi tiri kutarisa makore gumi tabva musarudzo dze 2008 presidential runoff dzakaitwa musi wa 27 June vebato reMDC vachitiwo dai paita kuti paitwe ongororo yekutsvaga chokwadi chakaitika mukupondwa nekushungurudzwa kwakaitwa vanhu pachitariswa zvakaitwa munguva yesarudzo idzodzo dzepresidential runoff muna 2008 kuti chokwadi chibude kuti chii chakaitika kuurayiwa kwevanhu, kukwadzwa kwavanhu nekutiza misha kwakaita veruzhinji. Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika pari zvino, vamwe vacho vaitiza mhirizhonga iyoyo vachienda mudiaspora. Alo, ndofunga tine muteereri. Alo. Ndofunga nare dzacho dzinenge dziri kuti netsei. Saka Chris ndiyo nyaya tiri kukurukura kana uchida kungoyeuchidza vateereri kuti nasi tiri kutaura nezvei.
Yebo chonga kakhulu sibili. Sithanda ukulazisa abalaleli ukubana namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lwe runoff eyomnyaka ka-2008. Sokule minyaka elichumi 10 years lokhu kwadlula ukutsho ukubana lamhlanje yilo kanye ilanga lakhona okwenziwa khona ukhetho lolu olwe runoff, kwase kutshaywa abantu, abanye bayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukuthotshwa. Sizwa ukuthi abakhona njalo abanye abafayo bebulawa ke ngenxa yodlakela lwezombusazwe. Lingasitshayela ke ucingo, siyazi ukuthi ucingo lwethu lamhlanje lungani alungeni kahle, kodwa inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Lapho ke lienelisa njalo ukusithumela iWhatsapp message, lisipha inombolo zenu sizalifonela bese sixoxa ke ngodaba lwethu olukhona lamhlanje. Besinxuse sibili labanye abazi ngokwenza kalayo kodwa kukhanya incingo ziyala ukungena. Silo mnumzana Swithan Chirodza owe MDCT Veterans Activists, yena okobulawayo. Siphinde sibe lo mnumzana Colin Chanza Chavengwa layo kunhlanganiso efanayo, labo besibanxusile kodwa ke incingo zethu zingani azivumi. Sizala kodwa siloko sizama ukuze sibathole ke abantu laba sixoxisane ke ngodaba lwethu lwanamhlanje jonga.
Vateereri, tine chikurudziro zvakare kuti munge muine mashoko amunotumira kana muine zvamunoda kutaura. Shandisai mikana yemaFacebook page yedu pamwe chete neWhatsApp number muchitumira mashoko kuno. Pane vamwe vatumirawo paFacebook asi vanga vakanangana zvavo ndimukoma munyaradzi midzi. Vanga vakanangana nechiitiko chekubulawayo kwakaputika chombo chisachazivikanwa kuti chii chakaputika ikoko kubulawayo. Hanzi, ini ndinoti kupinda kwemasoja mune zvepolitics ndiko kwakakonzeresa kubombewa kwevanhu kubulawayo. Ndo maonero avo. Ndofunga tine muteereri parunare. Makadi. Nhare dzacho yabva yangotimuka zvakare nhare iyeyi yemuteereri. Asi tichitarisa mashoko atambowana kubva kubato reMDC, vakawanda vebato iri vari kukurudzira kuti dai hurumende yava munangagwa yaisa commission inoongorora kana kuti commission of inquiry kuti chii chakanyanyotora nzvimbo mukufambiswa kwenyaya dzemhirizhonga idzo muna 2008, uye vachipomerawo bato rezanupf. Tanzwa Honorable Chuma vachiti aiwa dai zvaita kuti zvikanganikwe zvinhu zvakaita saizvozvo zvisadzokororoke muupenyu. Vachitaura kuti inguva yekuipa kwezvinhu inenge yakadaro haifanenge ichidzokororwa mukurarama kwevanhu. Asi totarisira kuti hurumende nerimwe zuva ichazoitawo kuti inge ichitora matano panyaya iyoyo, nokuti pakarasikirwa vanhu vakawanda neupenyu, vanhu vakawanda vakarasikirwa nemidziyo, vanhu vakawanda vakarasikirwa nemisha, nzvimbo dzakawanda. Nanhasi vamwe vanotya kana kufamba chaiko kuenda kunzvimbo idzodzo, dzangove nzvimbo dzakaberekera ingwe nechiitiko cha 2008. Ndofunga taana vaSwithan Chirodza vesangano reMDCT Veteran Activists Association vari mutauriro wesangano iri vachirodza makadi
Mario.
Aiwa tiri mupenyu tinotenda kuti mapinda muchirongo asi nhare dzedu nhasi dzinenge dzine shanje zvii zvamungataura pamusoro penyaya tiri kukurukura nezvayo makore gumi chiitiko che 2008-27 June chaitika
ndangoti vatereri vanofanira kuziva kuti swa 27 June munhu aive candidate ya Robert Mugabe aive election agent ya Robert Mugabe ndi Emerson Mnangagwa munhu aitungamira Joint Operations Command inowanziwe inotungamira ma security forces emunomunyika yaiita basa rekuuraya vanhu veMDC yaitungamirwa naEmerson Mnangagwa Mnangagwa ndiye aive chairman wejoko nguva iyoyo Mnangagwa ari chairman wejoko pakaitwa importation yema second hand AK-47 rifles kubva kuChina and futi idzodzo dzakarambiwa nevanhu vekosatu vakaramba kuti dzidarike munyika mavo dzisiya kuno kuZimbabwe nepamusana pekuti vaiziva kuti vamunangagwa navamugabe henge vachadzishandisa kuponda vanhu futi dzaishandisa nemasoja dziri pachena kumaruwa kuuraya vanhu kuchiitira vanhu kune muenzaniso wabheta ichokururama aive nhengo yeMDC Youth Assembly akawanikwa akaboorwa boorwa nemabullets kwamurewa uko kune muenzaniso waanatondera indira vanhu vese vakapfuurwa handiti mubaona zekutoti even nguva yachona iyoyo perenitiri pache zvake akapfuurwawo nevamwe iye ari mukuru wemauto pakazoitwa kuongorora zvikanzi no futi yaina yakashandiswa yakainge iri muzimbabwe nisina amari nguva iyoyo Emerson Mnangagwa achitungamira joko akataura iye Emerson Mnangagwa kuti nemuchirungu kuti the Zimbabwe newspaper is now a threat to state security pasina kupera masondo mairi motokari yeZimbabwe yakapiswa nemasoja ainge akapfeka camouflage kubybridge border post ndinodayira kuti izvo vatereri vakawanda vachiri kuziyeuka tiri ipapo tinoona kuti vamunangagwa vaive minister of rural and housing amenities paurawa vanhu vanodarika e1000 vemdc vamunangagwa vakabva vapuhwa position ya minister of defence sechiremekedzo chekuti vaita basa rakanaka uchiponda vanhu vemdc nguva iyo ndo paakabva aita minister of what of defence saka nhasi uno hatizoshamisiki kana pachiputika zimabhomba kupi kunana baba fields nekuti zvagara zvinongoendera nechiri nemauto mukacherechedzawo futi nguva iyoyo yejune 27 tinoona kuti vanhu vekugokwe vaishungurudzwa nemhuri yekwasai ndingangoti vanhu vanodarika 200 vegokwe vakatiza vachiya bulawa vakachengetedzwa nemacheki emubudowayo vanhu vekunana shurugwi vachinetaona nabhigitore nevamwe vaiziti vana black jesus kudaira kuti more than 300 vanhu vanobva nzvimbo dzaana mberengwa nekumasvingo vakatiza vachiya kuno bhurwayo kuti vazochengetedzwe sekuti kuno kubhurwayo vana joseph mutsigana nagavenga vainge vatavawo muzamiti yepolitburo kuti we do not want matebeleland we do not want violence muno matebeleland saka mune vanhu vainge vari nhengo dzezanu pasati paita mavambo vekenge vadini vamira kuti havasi kuda violence kumatebeleland naizvozvo takaona vadhiniso dhavenga vachidini vachinoputsa bhesi rezanupf kumatopo vachinoputsa rimwe bhesi rezanupf yuti kumwe nezvitiitira kuti kusave nemhirishonga asi mhirishonga yaivepo nguva iyoyo yaitungamirwa nejoko yaitungamirwa na va Emerson Mnangagwa. Nguva iyoyo ndo nguva yakashaya va Elias Mthombeni kwa TV. Vaionekwa kunzi munhu anga akamira nemusangano zvakasimba. Vakomana vezanu vakaita kuvisa machira nezvimwewo zvino zvaive nemoto kuita kuti mune nechiutsi. Vakazadza imba yake nechiutsi. Elias Mthombeni akapfira mba make zvichiitwa nevanhu vezanu PF. Muno wamubhuruwayo mhirizhonga yaitungamirwa nemukomana ainzi Vuto Gatsi noumwe wekwaMalinga ndo vaitungamira mhirizhonga muno mubhuruwayo. Asi violence yavo haina mbotora vhiki sekutoti vanhu vaina vakashaya chii rutsigiro kune vamwe vezanu PF. Nguva iyoyo vanhu vanoda kuti vayeukidzwe kuti vatangirai vakatiza muno munyika vambopotera vachinotsvaka kuti vawanze mhirizhonga iyo yejoko. Vatangirai vakatanga vadini vaenda kuDutch Embassy vakazobuda vakaenda kuBotswana vakaenda kuSouth Africa vachitiza mhirizhonga. Tendai Biti akasungwa nguva iyoyo. Ndiro nguva yatakarasikirwa nemagamba anenge anatondera indira vana Joshua Nyakedeza vakawanda veMDC vachirodzataura ndinofanira kupa vamwe mukana
vachirodza. Tinotenda, rambai henyu muri parunhare. Regai timotora muteereri tozodzoka kwamuri. Halo, makadi
ndibabadiwo.
Ndiani vari kutaura?
Ndo Mbomboja.
Mungadzorawo volume yeredio yenyu.
Aregai ndizore. Ndadzora.
Mati zita ndiani?
Ndimbomboja.
Mbogota.
Mbomboja.
Mbogota. Mbongota. Muri kutaura nerurimi rwupi? Taurai mukarowa neshona kubva marowa fune ndevere chete tigute kamwe chete.
Hai, zvakanakai.
Taurai tinzwe.
Handanditi panyaya yamuri kutaurai zvokwadi kushungurudzika kuripo munyika. Asi chokwadi chiripo ndechokuti vanhu vakatambura 2008 yamuri kutaura izvo ini vazvekuona kuyunivhesiti yezimbabwe vanhu vaitambura zvekureveresa kwete zvishoma. Vanhu vachishungudziwa to an extent yekuti yunivhesiti yezimbabwe chero vakuru vayo nanhasi vanogona kukonfesa kuti yakambovharwa vanhu vachitambura kwete zvekutamba vachishungurudziwa nezvinhu zvaitika izvi zvamatengero enyika izvi. Tine chindi yekuti vanhu vaiva vasina kwokuenda ane chivimbo chekuti ndikuchikoro vakashaya kwokuenda. Asi nanhasi uno zvinhu izvozvo zviri kungoitika asi izvi zviri nani nokuda kwenyu dispensation yavapo iyo.
Saka
kungoti
ndaida kubvunza kuti saka muri kutenda ka kuti new dispensation yakwanisa kuunza runyararo munguva yesarudzo?
Izvo tinotenda chaizvo kwete shoma zvasiyana nezvinhu zvaitika before.
Ko vamwe vari kuti vamunangagwa ndo vamwe vaive muhurumende nguva yakaitwa mhirizhonga idzodzo, saka hapana zvitsva munotiwo?
Zvitsva zviripo kana chete kana nyoka kana yaivapo ikaomuka nyoka isingatirumi vanhu tinoti nyoka iyo yava nani panyoka yaivapo nguva iyoyo. Nekuti kana kurumwa kuya kwaimbovapo vanhu ichiti taimborumwa izvo tisingatirumi tinotenda nekuti izvo hatirumi izvozvo. Kurumwa kwaivapo kunguva yatinotera hakuchisipozvo. Saka singatitende zvitsva zviripo nekuti zviri kupa kuti vanhu tive nefreedom. Saka freedom iyo ndiyo yatotendazvo.
Aiwa, ndizvozvo. Chingodimurai zvakare nesindevele kuti dimu dimu.
Wakati mina nesikhathe sezilayo abantu babalo ukukhathazeka okunzima sibili. I remember by 2008 I was a school at the University of Zimbabwe. And I wanted to disappear and I started to get a money and 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 into fukwenza kwenza kuyenze sekwazi ukwenza futhi hayi into eyintaphela le yokanti asikhambe nento eyikhona sibe sonke isifisa ngapi nxa ingasifisa lapho singaboni konke isifisa ngapi sithi kurong kodwa nxa ihamba ngalelo hlobo sithi hayi iright phela into le sonke sizize siyithande sonke isifisa ngapi into engayitsho ngamafitshane. Ngoba mthala kwangiyiphethela lokho kanti ukukhona phela silandele ukukhona ngalezo zikhathi.
Manje uzayavota yini ekhaya mnumzane?
Baba.
Uzayavota yini wabhalisa?
Hawu kakhulu, ngifuze ngiyovota mhlawumbe sengithuzile. Sengithuzile ngifuze ngiyovota sibone okutsha ukuthi kuyini okuphumayo.
Manje njengoba ukhetho lungomvulo sike sakhuluma labanye abase South Africa abathi bazayihlule ukuya vota ngenxa yokuthi ukhetho lungomvulo wena uzenelisa?
Ngomvulo sithi usemsebenzini awukomsebenzini ukhetho luqala kuseni ufika ntambama ngesikhathi sithi sebreak ngezelanti ugidimela uphosa lokokuphosayo kelaphana emganini izakunceda kusaza amnazayinelisa sibili sokumphuzeli.
Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzane.
Halam ngiyabonga kakhulu yazi.
Okay.
Ngimbombota.
Hayi, siyabonga Mbombota.
Uthi Mbombota
mnumzane ngiyalambuza kakhulu.
Maita basa wa Mbombota. Muri kufona muri kuphi?
Mina nje Midlands.
Midlands.
Eh.
And iye zvino zvinhu zvakamira sei ku Midlands? Tichitarisa nyaya dzemishonga idzi.
Mina ngiyapota-pota indawo eziningi ngateza ngahlangana nodhuka ngiqamba amanga amangenabo emapoliseni ngaqamba amanga uzabotshola amanga akho. Angahlangana nodhuka indawo yonke hayi sikhawu ngisikhulu.
It's cool.
Thank
you so much, Mr. Mbombota.
I will send you that.
Well, as you heard, Chris, Mr. Mbombota is saying around this time it's peaceful in his area, and he thinks that it is going to last until elections. But on the issue of the violence that rocked Zimbabwe, Mr. Mbombota is still on the phone. Hello, Mr. Mbombota.
Hello.
Yes, you are. Thank you so much.
Okay, Siboni.
Bye-bye. Yes. So he was saying that the 2008, it is something that should not be repeated, and he hopes that things will be okay. And our Mr. Chirodza was explaining that during the 2008, guns were used by the army and some ZANU-PF supporters, and he mentioned brutal killing of MDC activists Tondera Indira, Beta Chakurama, and others. He also mentioned the shooting of then Air Force of Zimbabwe commander Perence Shiri, who was shot on the hand during that same period. And he was talking of how guns were just all over the country. And I think most of these guns were unaccounted for. But we had to cut him short to give way to Mr. Mbombota. Maybe we can go to Mr. Chirodza if you don't have any other callers. Hello?
Hello, Mr. Chirodza?
Yes, I'm on the line.
Yes, Mr. Chiroza, you were explaining about some of the events that took place and even giving us names. Because in the past, we have heard the government, ZANU-PF, denying that there were people who were actually killed, and here you seem to have thrown a few names here and there. But what are the figures from what you hear? How many people were killed?
Well, it's not what I hear, because I was with the MDC Information Department at the time. The affected people, the fatalities were in excess of 800, my memory serves me well, and the displaced people that could not be, I cannot give an aggregate from my position, but because I can only give Bulawayo statistics, but all over the country you had people who were displaced. In Bulawayo, we hosted more than 400 people. And the churches in Bulawayo, you know, took people from outside the city as refugees and kept them. As I speak, I'm sure you will, in the coming days, get some callers who will confirm to you, many callers who will confirm to you these incidents. But suffice to say that you know, the army trucks were actually shown on TV during the time. Army trucks. And the Zimbabwe National Army is charged with the duty of protecting citizens, irrespective of political affiliation. But this is what actually happened in 2008. And Emmerson Mnangagwa was the chairman of the Joint Operations Command. And there are some people today who would want to portray him as some angel. It must also be remembered that he was Minister of State Security during the Gukurahundi era. So, you know, violence seems to be the synonym of Emmerson Mnangagwa.
Quite interesting there, Mr. Chiroza. Can you please stay on the line? We have another caller, Jonga.
Magadi.
Chiripo Magadi.
Chiripo Penyu. Ndiani wa kutaura?
Mutara na Mtoli.
Mu.
Mtoli.
Mtoli. Wa Mtoli. Murufo na murukupi?
Ndugu South Africa.
South Africa. Muda utara na urimi rukupi?
Zvese anything shona ndivele.
Ah kuluma rova izvese zviri zvitatu vanhu vanyasonzwa kuti vamutori vataura kuti.
Okay, makadini mukoma. Sho. Right, mukoma inini zvanga ndichichema nazvo. Ndezvekuti nyaya yakataurwa nemauto aya. Kuzvira kuti kuchenge mishonga. Or even before. Ndezvekuti tikuvada kuvanzwa futi. Vachitaura saizvozvo kuti vachiti ashuwa kuti hakuzoiti mhirizhonga ivo vachahenda over power soon after ningi election, even hakunenge kwahwina kana ndiani ahwina, kwete kuti vanyarare zvavaita zviya vaitipeya zvese kuti isusu hatii asalute mumu. Saka izvozvo tikuda kuti vambobudawo futi munational television sezvavaimboita nemumapepa vechibudawo vakapfeka uniform yavo vachitaura saizvozvo. Ndo mafungiro andanichiona. Kwozouya nyaya iyi yekuti kunotaurwa nenyaya yekuti kune 10 years kwaitika 2008. Kwakutaurwa zvimwe chete zve 10 years. Ko izvi zve 34 years zvakaitika 83, 84 zvokurayiwa zvegukurahundi. Izvi hazvitaurwa nezvazvo sei. Kuri kuda kutaurwa izvi. Izvi hazvina kuitika kakumateverereni.
Ndikubatei muromo wamutoli, ndofunga kana muchiteerera Studio 7 munoyeuka kuti nyaya yegukurahundi inotaurwa kakawanda sereki pamaplatform pano. Saka tine tichingoti chinei chichiitika nguva iyoyo tichichipa mukana wekuchikurukura. saka wo rwendo runotapa mukana 10 years izo dziri kucherechedzwa nyaya yegukura hondi hafunga nyaya inogara ichitaurwa nezvayo sikuru
okay nezvekuti isusu hatidi vemabato nkoma kuti kana vanenge avhura pati akushandisa nyaya yegukura hondi ngavazvisiye titaure tichienda kumberi tisangoramba tichidzokera kumashure katipakenyika tichienda kumberi hatina basa nazvo zvakaitika ndachitaure takatorerwa mukomana wedu wekugrandview uyu akadisapira nyaya yacho haisi kutaurwa yakanyararo saka isusu hatisi kufara nazvo ndibuyele ngesindebele
kuluma
ngesindebele ngithi mina into leyo yokubhuti eyokuthi amabutho kabakhulumi lokho ababekwenza before ukuthi bona bathi bona abasoze basalute umuntu ongazange aye empini bafuna ukusalutha umuntu waye empini cha sifuna ukubezwa manje bephuma futhi bekhuluma njengalokhuyana ukuthi thina lapho sibe lesiqokocela sokuthi laba bantu bazayenda over ipower ngoba manje ma bethulile futhi sasikwazi ukuthi le into bafuna ukuthi basinika amandla ma kulukuwina omunye umangoma ngawina bamnike yini amandla kubeka baseze bamnike thina sifuna ukuthi baphume kunye singakutherezizo esenza le yonke yiyo isikhalazo sami engisifunayo in English all what I wanted to say is we want the forces to come forward like what they have been doing before especially previously they have been coming out saying they want to salute anybody without the credentials of the war so we want them to come out on television again assuring the nation that there is nothing else they are going to do. All they are going to do is to hand over power to whoever wins the election. Amicably. That's what they want.
Siyabonga kakhulu.
Siyabonga lamikoti.
Thank you so much. Chris says, you heard Mr. Mtoli saying that the army must assure Zimbabwe that it will support whoever wins the elections.
That's and, very important.
Yes, you also talked about some political parties that use the Gukura Hundi issue as a tool to garner sympathy and support. He says that should be stopped forthwith. And, yes, I think it's name Mtereri Parunare Makadi. I wonder mpe nyuini muruta ora na Jonga Kandemiri na Chris Gande sita ndia ni koko
wana Jonga Magadi na yetu dandia Jonga ndi
mkomanda wana murufona murukupi
mkufona ndiru kadoma
aiwa pindaye mchirongwa ndi chenyu
chirongwa tutanda na mwispa tiparutoro wanege ezi matungu ringa wa silent
ndizo zo tirutarisa chitiko cha 2008 nyae mili shuonga ya kaitika after sarudzo za March 23 zia paka zine kuchifanya kitu kwa run off msoa 27 June pakati pa Mugabe na Vachangirai zvakazoita kuti Vachangirai wabude inyaya yemhiri zhonga vamugabe wakazopinda vegamurano off imomo vebatiro MDC vanoti vanhu vanopfuura mazana masere vakaurayiwa muchiitiko ichocho zviuru zvikasiya misha nekukuwadzwa saka tirikungotarisawo nyaya iyoyo nekuti nhasi 27 June paane makore gumi chiitiko icho chaitika
zvinhu zvinorwadza zvinopanda ngariro kuzvizvarwa zvezimbabwe zvakazvo zimbabwe zvakare chatinongokurudzira nhasi uno chimwe chese chine ndangariro zvechokwadi asi chatinokurudzira nhasi uno kumapolitical parties tinomakurudzira arese newanhuwo tinozivisa kuti tine mapolitical parties akawandisa asi tinokurudzira zvakare kuti ngatisadzokerai pagore ra 2008 hatina chazvinotidhosera senyika tinongori vanhu vamwe chete players mumutambo wezvematongero enyika izvozvo zvega izvozvo zvinokonzera kuti isusu tive vanhu vakabatana kana tikasaita silence hapana chinotidzokera senyika
asi munofunga imi kuti mapato ari kuteerera zvese izvi takaona nezuro vachinyorerana chibvumirano chokushanda pamwe chete vamwe vari kuti zvinogona kunge zvichiitika kuti vatungamiri vemapato vanotaura kuti hatidi mhirizhonga asi paground up totomboonawo mamwe mavhidhiyo atinge tisingatozoziva here kuti anenge aine chokwadi chakadii asi vanhu vachitaura kuti aiva zviri kutaurwa izvo hatimbozviteerera isisu kuno kuti tinoti vanhu tipe maserial number kana kuti kuno kuti kutaurirai kuti hatidi vanhu vanoita bato rakati munoona vanhu vachizoteerera here zvese izvi
Ya, mkoma jonga, chini chia, zinaita ni zokudai so, chekunyora na pasi, chino unyorela na yes, wapa ground, but chamungu zo, ndekuti, mamu ema political parties, kwe, idongo ni chibu, manje kunyora na pasi, but pa ground manji. Ndiko, tume zimbo, daka, tume zimbo, tume ino goya, tume metu, kuti, chekunyora na, zina zomborewa pa ground. Kana, yes, kwa kuwa ni kwa chitora, rumi, wana kacha iso, When it comes to good, if I end up with a human job, I don't know how to cook with Kuniko, Kuniko, Slato, Fandi, in a good talk with a language, you see, language, but a million stars, and make it dominate. I go. Sagasuguna, Sukunurana, Sakanaka, Chaiso, but they take it to a Kuruka, and Jingo, and Murana, so that the Gora Chino, one and Zuru Jersey. They know Pinda, G, so on, to Grea, with Iowa, Apanaka, no one, Akumi Jonga. Kiriwa na mwiche titi Zimbabwe, mwiche tatinemu Zimbabwe, tinemu Zimbabwe, Zimbabwe yoi. Chika zuraya na mangwana tinokubigana. Nunguru mchambo kapa anewe soko, kutu mangwana tazo za kare kutambani, kuzutambani mungu yee bora. Kandamu uraya mangwana do tambanani.
Thank you so much, Mukoma Ndawana. Tinote da shukuru nukupila pachirongwa. Chaita mwemtere, kushakara hariparu nare. Magadi? Halo? Linjani.
Hello.
Hello, Magadi.
I'm right.
Diana Rutaura. Hello. Umanu ya kuluma. Dufunga nare ya Hello. Dufunga nare inenge rikunetsa. Well, Chris Mkoma Ndawana was saying it is something that pains and it's something that Zimbabweans do not want to look back at or think about. And he says party leaders should educate their supporters the dangers of this political violence. And he was talking on the signing of a peace deal between the leaders yesterday, that they can sign peace deals in Harare, but on the ground, things are different.
Wow, quite interesting. Let's go back to our guest, Mr. Chirodza. Mr. Chirodza, are you still there?
Yes, I'm still there. I wanted to come in during the time that another caller was deliberating on the issue of the army respecting the outcome of the elections this time around. And I wanted to say that the last time I read the newspapers, the president of the MDCT, let me put it this way, the president of the MDC Alliance, Nelson Chamisa, is on record having written to Emmerson Mnangagwa's office asking him if the army could recant its statement that its statements given over the years that a candidate who is not a war veteran cannot assume power once having won an election, and there has never been any response. So without the army recanting his previous statement, because it's still the same army that prevails. It's still being led by the person who led it, under the instrumentality of Joke. With that premise, I don't think I can be hopeful that the elections will be free and fair under this very army. I also wanted to say that because we are talking about June 27, I wanted to bring attention also to our listeners to the issue that, to the sorry issue that befell the Matsura and the family of Chaona village in Mash Central. We had four siblings, the Matsura Mende, dying on the same day, being killed because they supported the MDC. And they were allegedly killed by people who were under the influence of Xavier Kasukwere at the time. And at that time, Xavier Kasukwere, the information that we were getting was that
Mr. Chiroza, just to remind you that, you know, these are allegations, and if we don't have proof, we should not mention names here.
Yeah, they were covered in the media. That I'm saying they're allegations.
Mm-hmm.
The allegations are that Xavier Kasukwere, you know, had mobs of youth who went around with a weed killer called the Paraquat, which is acidic. And once you fail to chant the ZANU-PF slogans, you know, this Paraquat was... applied on you, and you know, you can just imagine what happens when something that is corrosive is on a person's skin. And so these are some of the brutalities that we've had, you know, since that time. And as we speak, there's been no apology to the Zimbabweans. What we've had is statements to the effect that let bygones be bygones. In other words, the perpetrator is foisting you know, just telling the victims to accept it as it were. And one surely cannot be hopeful under such circumstances.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris. Honorable Chuma is back on the program. Honorable Chuma?
Yes, how are you?
We are doing fine. Sorry for the poor connection, but I think... you've heard some of the callers and Mr. Sweden Schroeder on the line there, the allegations that are leveled against ZANU-PF.
Unfortunately, where I am, I have no network, so I couldn't tune into your program.
Okay. Yes, Mr. Schroeder is saying that ZANU-PF, and especially in Mashonaland Central, and Mashonaland East, where some of these violent incidents occurred, they were ZANU-PF instigated, and nothing has come out like from the government to condemn this.
Right. I think when I was cut off, I was about to say that I was just about to give an example of what happened in Buera during the burial of their leader, when some rowdy people wanted to burn Mai Makube and the Gutu in some hut there. And then now it was very irresponsible of us to then turn around and say MDC was violent, you wanted to burn Mai Makube and stuff. We must come to a level, an era, of actually naming and shaming the particular individual who would have perpetrated that, who would have done that, or who would have wanted to do that. And that way, that is the only way violence is going to be stopped. I've stated often at times that the people are so quick to rush to an accident scene and take videos and pictures of people that are dying there, lying after an accident. But when there is a violent scheme there, no one ever produces a video that goes viral so that we see Mr. Chuma himself picking up a stone and throwing it out there, and it is shown in a video or a picture form. Then that way, Mr. Chuma can then be prosecuted easily. We don't see that, and I wonder why. Is it because we'll be running for our lives or something? But I always think that somehow, someone is able to take a picture or a video which will help us to then pinpoint to that individual, not a party. To simply say ZANU-PF is violent or MDC is violent is not good enough, gentlemen and ladies. We will not achieve what we want to achieve. What we want to say is that Honorable Chuma, a member of ZANU-PF, is violent, right? That doesn't say ZANU-PF is violent without mentioning Honorable Chuma. You will not then solve the juice of the problem.
Mr. Chuma, can I hold you there? You know, the reason why some people end up, you know, putting a blanket umbrella over the issue is because it's difficult, if it's a state-sponsored thing, to say who is the particular individual. For example, the incident at White City Stadium.
right now, mm-hmm. it's difficult to say, to point any individual. That's how it comes down to all these, you know, name calling and just painting everyone with the same brush.
It's therefore necessary that our people are taught and should actually use our technology to such advantages, because we want to know who exactly did that, who threw that grenade at the YC Stadium and tried to kill, I mean, and actually has killed two people so far now and tried to kill our president. We need to know who exactly did that. But if you just say, for example, now people just speculate and say, ah, maybe it's a G40 because they're angry with the president, or someone who said maybe it's soldiers, maybe this and that. That's not good enough. What is good enough was probably if somebody could have had a picture or a video of that thing happening live, then that could help us to then say, this is really what happened, this is the person, this is the culprit. So if we are going to really deal with violence effectively, let us begin embracing the ideas of using technology to identify the individuals within that. Because like I've always said, I'm a member of the Central Committee of ZANU-PF, and I've said in almost every meeting, I hardly think that I've missed any meeting, we have never sat down and said, right, ladies and gentlemen, here comes the election period. Let us now unleash the dragons. Let's go out there and kill people and maim people and force people. No. We said we always preach peace. I remember even the late Vice President John Landa Nkomo even coined that statement of saying, peace begins with you, peace begins with me, and peace begins with all of us. So we have always been talking about peace, because even Arap Jim Gabe himself, he was talking about peace and everything, but then there's violence down there, and it's some of the members of ZANU-PF are just doing that violence. And I would have wanted a decision by they say, so and so of ZANU-PF is at least terror in his area, is doing ABCD, here is evidence. Then that way we are talking.
Okay.
Maybe Mr. Chirodza can respond to that, Honorable Chuma. Mr. Chirodza, you were coming up or bringing up some names in your earlier explanations. Can you respond to Honorable Chuma?
Well, I think that somebody who is in ZANU-PF, he has got to say something on behalf of his party, you know, but... those are just words, you know. They really do not mean anything. He mentions John Landa Nkomo, and it's important to notice from the very beginning of this interview that I mentioned Joseph Msika, the late Vice President, Benito Dabengwa, and now he's brought in John Landa Nkomo. Those were ZAPU people. I also want to add the late Watchman Mabena, right? Although Watchman Mabena was prior to 2008, no longer a ZANU-PF member, Joseph Msika mentioned in the ZANU-PF political that there should be no violence in Matabeleland. And when a CIO officer, as reported in the press, a CIO officer called Innocent Chibaya, tortured ZANU-PF youth at Magnet House in Bulawayo. That Innocent Chibaya was transferred from Bulawayo to Mutare. You can Google that information. And it was because of the resolution that was made in the Politburo by former ZAPU members. Those are the people who are under the school of thought of Joshua Nkomo. And ever since that time, the Zika Veterans Trust, which is led by the ex-freedom fighters, have gone around Matabeleland telling the former freedom fighters not to be involved in the violence that is coming from the command elements of Zanda, and mainly people like Mnangagwa. So what has happened in Matabeleland is that there has been a protective shield, and the genuine war veterans...
Mr. Chirodza, unfortunately, we have run out of time. We would have loved to continue, but we don't have extra time. It's just like the stages of the World Cup. Huh? We'll call you again next time.
Okay, thank you, thank you.
Oh, thank you so much. And would also like to say thank you very much to Mr. Chuma, a ZANU-PF member, for gracing the show. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Tichitendawo vateereri vakwanisa kupinda muchirongwa chedu. Tinotirambai muchipinda muchirongwa zveStudio 7. Murara zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri.